bad company.
Tegugarandi chichwa, ayiwanda zonde.
Franchiko Rondi,
Jerusha Zaita. Kuda kwenye wede,
Metro.
Dandi koko koko.
Amwe marwato, muntwa usinga tumburi kende kutofamba unawo. Amwe mashoko, afiki kende kumbogara nawo. Uchache ma wakatariza kubarangu. Ihi, ndi msungwa siyandi siwe makayangu. Panave vamwe, ndo shiri kwenyu heka na jingori kwangu. Chika indane pamwe, ndaitaru kare kufaku wabiriki wangara. Mchindi kesa, na mwea chonda neta. Mwari wachandi plesa, andi mboku venga. Ndoda kuziva mbosha yangu. Naifanira ere kuvengana na mari vangu. Nekuda kwe kupesa na kuinga wani maichengeta koko. Kuini mai vangu shakuipeiko. Chava nuoda maichose chocho. Nduva pa moyo wangu mamuyu. Naigara ndichinzi. Uchachema wakataisa kuvarangu. Ihi, ndi msungwa siyandisiwe makayangu. Panave vamwe, ndo shiri kwenyu heka na jingori kwangu. Chika indane pamwe, ndaitaru kare kufaku wabereki vangu. Panavangu, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Shakaramba, ndaitaru nyararo nezvikomborero. But I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Moto na mata mwari vane sunungu. Tegugara ndichitya, aiwa ndazondeta. Chero zvazvaita, kuda kwenyu wedenga. Amwe marwato, munzwa usinga tumburi kende kutofamba unawo. Amwe mashoko, afiki kende kumbogara nawo. Uchachema wakatarisa kuvarangu. Ihi, ndi msungwa siyandisiwe makayangu. Panave vamwe, ndo shiri kwenyu heka na jingori kwangu. Chika indane pamwe, ndaitaru kare kufaku wabereki vangu.
Tendai musundire, Ziva Siriboto. Yes, Boss Bobby, Clutch Center. Pepo Deco, Raymond Fundi, Hora, Texas Corner. Quaka, well, 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 you wish you were, you were man, you were.
Fresh out from NigerRemix.com.